Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heino misoro yena udzedu dzanasi china kukadzi 14/2019. Mutungamiri weMDC wekutanga muchakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa nhasi zvichitevera kushaya kwavo muswa 14 kukadzi gore rapera nechirwere chegomarara. Vatsvangirai vakashayika muchipatara chekuSouth Africa. Vanhu vemuZimbabwe vobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reValentine's Day panguva iyo munyika vanhu vasiri kuratidzana rudo nepamusana pemiono yakasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Masangano evarairidzi ochema-chema nekukundikana kwemusangano waifanirwa kuitwa nehurumende pakati pesvondo rino achiti ava kuona sekunge akanyengedzwa nehurumende kuti nhengo dzawo dzidzokere kumabasa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakataura kumucheto womusangano weAfrican Union kuEthiopia ekuti hapana munhu akapfurwa nemasoja mumhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Munyori weZimbabwe Council of Churches vaKenneth Mtata vanoti achisi chokwadi kuti sangano ravo rine chinangwa chekubvisa hurumende pachigaro sezviri kuburitswa mumadande mutande. Muchirongwa cheWomen's Forum paLifetalk na 8 PM tiri kutarisa zuva reValentine's Day iro riri kuitika munyika vanhukadzi vakawanda vachichema-chema nenyaya yekutyorerwa kodzero dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.